Mumbereki anga achiedza kutsvagira mwana wake nzvimbo yechikoro nhasi kwamutare ndivatakunda majeza avo vaudza Studio 7 kuti nyaya yelockdown ndiyo yakapa kuti vadye manonoko.
Pakune lockdown ikasaka kuti titsvage nzvimbo dzacho zvasingaiti. Saka izvozvi taakuita rush manje kuti tione kuti tingaona nzvimbo here nekuti vana avo vapinde grade 1.
Amai Jessica Tarasika, mumbereki anga achiri kutsvagira mwana nzvimbo vati vakuru vepachikoro chiri pedyo navo ndo vakapa kuti vakundikane kunyoresa mwana wavo nguva sezvo pavaenda vaiwana pasina ari kunyoresa vana.
Takutsvaka tataremba nekufamba vatatogara sana sitazouya kutsvaka nzvimbo yacho. Ati munoya musechitatu toona kuti zvinhu zvakamira seti mbogadzirisana asati aziya ngu makilasi awo ari kuda kuenda.
Vamwe vakaita samai Susan Muchenje vanorarama nekutengesa pamusika vanoti nyaya yekukundikana kuunganidza mari yechikoro nenguva yakapa kuti vanonoke kutsvagira mwana wavo nzvimbo yeform 1 pachikoro chesecretary secondary.
Nelockdown iripo isu tinoita mabasa emaoko tinoita zvekutengesa musika saka musika icho nenzi tisatengese kwada kutengesera pamba makanzurengu yaichitakura zvinhu zvisati tisina mari ndiyenge ichitotitambudza saka tatangobata mari izvezvi nekusunungwa kwakunzi zvivanhu vakwanisa kufamba. Ndokuti vanhu vemari kwatira saka tanongotsvaga nzvimbo dzacho.
Amai Vivian Chitambo vanochema nerekuti vezvikoro vari kuramba kutambira mari yechikoro isina kukwana kunyange hazvo vabereki vakaremerwa nenyaya yelockdown.
Chainesa inyaya yemari, mari tanga tisina yekuti tibhadhare school fees. Saka izvozvi tinenge takatomboona padiki patinenge tatomboonapo kuti tibhadhare fees yacho haisi kutokwana nekuti vari kutoramba futi mari half yacho kuti tibhadhare fees kuti titsvage nzvimbo.
Zvichakadaro mumbereki ane mwana pachanzela junior school muno mamutare uye vaimbove meya wekuta vatatenda nhamarare vanoti vanogutsikana nematanho ari kutorwa nezvikoro mukuedza kuchengetedza vana kubva kudenda recovid-19.
Tagutsikana nezvandawana zvaitwa pachikoro pano pechanzela primary. Chekutanga urongwa hwo hwakaita hwekuti vana vasaungane vakawanda magrades ese. Ndazvifarira zvikuru.
Ndorapera mukuru anoona nezvedzidzo mudunhu reManicaland vaEdward Shumba vakaudza vatori venhau pakugamuchidzwa kwezvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kwecovid-19 muzvikoro kuti vanofara nerubatsiro riri kuramba ruchiuya kubazi rezvedzidzo. Sachigaro wechimwe chikoro chichiri kutanga chesecretary secondary of Jesus Secondary vaCasper Pound vanoti vasangana nedambudziko revana vawandisa asi vasina pekuti vana ava vawane pekudzidzira pakanaka.
Enrollment inonetsa kupredicta pamusana pekuti tonga tisi kuziya kuti vabereki vachaunza vana panapa vangana. Saka sechikoro chichiri kukura kana chichiri kuakwa tichine machallenges izvozvo ezvekuvakisa nezvekuvaka zvacho.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti vari kufara nemafambiro aita zvino nhasi. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti kuBulawayo vamwe vabereki vari kunyunyuta nekurambirwa nezvikoro kutambira mari inobhadharwa nemakadhi vamwe nekudzorerwa vana nekusabvisa mari yakakwana. KumaShonaland West vamwe vabereki vafumobata jongwe muromo kuenda kuzvikoro kunoedza kunyoresa vana. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lloyd Damoyo.